trendybeats.com.
Blessings to the man selector name.
No limit.
Kushika vatinda msatanist, ndicho pisa zvepfama ndichi buda misti. Vakaromba vachiti rombe, ndiJesu Kristu, zvivindi zvine maKristu. Kushika vatinda msatanist, ndicho pisa zvepfama ndichi buda misti. Vakaromba vachiti rombe, ndongoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Chingoti vanhu munotembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Vaingoti vanhu munotembei. Chekuita tsiva mutemberi. Ipapo Mwari vachaseka rafu, vachiti pamwe dai vakangosika madhafu. Tine tsono yepagrafu asika rafu. Vanhu vanowanza rafu, asi kusvika vakugaira zvaizi ii. Gaya ipapo ndenge ndatorwepi. Kana kusina chiriko isu twendepi. Kana vasiko zvino isusu twendepi. Kusvika vatinda mulumi, motanda negumi muchiflexa pamuri. Motova neuni for my exes and ruli. Don't know what do you mean. Direga nvire kure nebundu parurimi, yeah. Kusvika vatinda msatanist, ndichapisa zvekufamba ndichibuda misti. Vakaromba vachiti rombe, ndongoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Chingoti vanhu munotembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Vaingoti vanhu munotembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vachingoti muregei anenge gwara, asi bara tichikuchidzira mara. All these niggas vanoshurudzira maka. Ndichapisa muchakuchidzira baka. Kawanza kodo nchatifarira mukaba. Vamwe vanoti pane zvese izviwaba. Ndakapikira kumira pazvibaba. Mira nezvibaba. Mira nezvibaba. Mira nezvibaba. Munotamba here bvudzi kureba moti hashando Samson chwee pakunyepa muchigana zveukreso yee pakufema muchipona nemakapso nee pakurema njata koti ripa kamso.
More music on trendybeats.com.